Kupararira kwakanyanya kuri kuita chirwere chekoronavhairasi kusouth africa kunopa dambudziko zvakanyanya kunyika yezimbabwe sezvo tiri suvavakidzani mukatarisa kuti kukwira kwazoita manhamba emuzimbabwe mazhinji vazhinji vevanhu vakabatwa necoronavhairasi vaibva kunyika yesouth africa chero zvazvo tichifungidzira kuti vazhinji vacho vakazochibata chirwere ichi mumaquarantine centers nezvizvarwa zvezimbabwe zvakawanda zviri munyika yesouth africa uyewo vanhu vazhinji vanga vakurarama nekunotenga nekutengesa zvinhu zvichibva kusouth africa
zvino nemamiriro aita zvinhu zvinorevei kuzvizvarwa zvezimbabwe izvi
zvichaita kuti vanhu vazhinji vapinde panjodzi vanenge vasarirwa nekuita kuchuza zvinhu zvakaoma zvekuregedza kundotsvaga raramo pamwe chetepo nekubata chirwere checoronavhairasi saka injodzi hombe kutambudzika kwesouth africa necoronavhairasi kwakangofanana nekutambudzika kwatichaitawo isu vana vezimbabwe nechirwere uyezve nekuti vanhu vakawanda vanorarama nekutengesa kunyika iyi nekushanda ikoko
vanhu vangaite sei kuzvidzivirira kuti vasatapurirwe chirwere ichi
vanhu ngavaregere kurivara tinoziva kuti tanga tichirwisana nechirwere checoronavhairasi kwenguva yatirebei zvave kutoita wese ende tinoona kuti chirwere chekorona chirwere chinouraya tine vanhu vakati wandei varasikirwa neupenyu pasi rose uyezve muzimbabwe
utsanana hupi huri kukurudzirwa unofanira kuramba uchiteedzerwa nevanhu
saka vanhu ngavasarivare zvachose ngavarambe vachiita zvavakakurudzirwa zvekugeza maoko nesipo kana kushandisa mahand sanitizers nekupfeka zvinokavha kumeso kana vachiita kana vachinge vokosora vasakosorere vamwe izvozvo zvakakosha nekuti chirwere checoronavhairasi tichiri nacho kwechinguva chakatotirebei chinotevera.